tine gungano ratinaro musi wa 31 December patingumuzi stadium patinenge tichicherechedza makore 61 ekuberekwa kwemusangano wedu wezapo uyo akabumbwa musi wa 22 December 1961
muri kukoka ani kumabiko aya
tikukoka munhu wese mwana weZimbabwe mwana wevhu anenge ari pedyo nePlumtree nevari kure pane mabhazi agadzirwa transport yekuti vanhu vaswedere tiswere tese tichidya zvwa nekutamba nokuti kunenge kuine entertainment yakati kuti nechikafu musangano wenyu wagadzirwa chikafu kune mombe dzichabayiwa kuti vanhu vadye nyama so tinokoka munhu wese mwana wevhu auya azosangana neutungamiriri wezapo hazvinei nekuti murudzi upi anobva kupi as long as uri mwana weZimbabwe mwana wevhu
zvii zvimwe zvamuchaita pazuva iri
tafunga kuti zuva iri ticherechedze magamba eZipra akafira kusunungura nyika yedu yeZimbabwe kubva makore 1961 kusvika 1980 patakawana independence asati gumire ipapo pane vamwe vakazofa kubva muna 1983 kusvika 1987 pagukura hundi tiri kuti isusu neivavo tichange tichivapa ruremekedzo tichivacherechedza musi uyu asi toda kuti tiuye tipembere zvakare neavo vatichinavo vapenyu